Madzimai aya vakawanda vavo vanobva kunzvimbo dzakaita seKaribha, Karoi, Chinoi, Chegutu, Kadoma pamwe nemaguta makuru akaita seHarare. Vanoti kuita zvechipfambi kuZambia zviri kubhadhara sezvo vari kupiwa mari yekuAmerica. Vazhinji vemadzimai aya vanoti vanozochinja mari iyi voisa kumabond notes zvinozoita kuti ive inowanda zvichienzaniswa nekupiwa mabond notes. Mumwe wemadzimai aya uyo anoda kunzivikanwa saamai Shupi vanobva kuKaroi vanoti zvinonzi muroyiro yera kure kuti vepedyo vagokureverera, nokudaro havadi kuzivikanwa zvavanoita munharaunda mavanogara.
Zimbabwe tineshona inoti muroyiro yera kure kuti vari pedyo vagokureverera. Anenge asingadi kurasira unhu wake kunzvimbo yaanogara ouya munhu kuzorasira unhu, kuno kana adzokera kumba hapana anoziva kuti kuZambia kwaiite. Vamwe vanenge vari vakadzi vevanhu, saka anenge achinoti upenyu huri kutiomeye apo neapapo, uya kunotsvaga mari nenzira iyoyo. Kana adzokera kumba hapana anoziva kuti ndizvo zvaanoita.
Amai Shupi vanoti chimwe chikonzero ndechekuti zvechipfambi zvinosungisa, asi kuZambia hazvisungise nemapurisa sezvo vanenge vaine dzimba dzavanenge vachishandisa kana kuti malodge.
Chimwe chikonzero chemalodge kuZimbabwe chihure chinosungisa. Kunoku vanotoenda zvemumalodge zvekuti anenge achitodaidza varume, hausi kuda here uya titeka bhizinesi, wowirirana mari wotoita, wodzokera futi wonotsvaga umwe. Muswere wese neusiku wese ndorunenge tori basa.
Chimwe chizvarwa chekuZambia vaMaslow Mwale vanoti madzimai ekuZimbabwe vari kuita zvechipfambi vakawandisa zvakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia, asi vaMwale vanoti havasi kuwana mari yakawanda sezvavanotaura sezvo vari kuvabhadhara mari inoita madhora matatu kusvika pamadhora mashanu panguva pfupi yavanenge vachitandadzana.
Kai vanongouya vachiita cheure variko vakawanda sitereki, vanogara vanoroja samoya apa vanobhadharisa kupinda ndobasa ravari kuita mazimba kai rokutaura zvino. Saka kurarama hakuna upenyu wakanaka kubva kumusha, saka vanongoora vanobhadharisa even $5 $3 vanongorova mashort time, but vakawanda maure vanoita cheure kuno.
Asi mumwe mudzimai wekuDemocratic Republic of Congo anotyaira motokari dzinotakura zvinorema, amai Elizabeth Lewis, vanoti kunyange madzimai ekuZimbabwe achiwanikwa kunyika yavo vachiita zvechipfambi, vanoti hazvisi zvitsva sezvo madzimai edzimwe nyika achiwanikwa munyika dzisiri dzavo vachiita basa rimwe chete rechipfambi.
Doesn't mean that the lady from Zimbabwe is the only prostitute in this world. No. You see what I mean? But me, I can tell you that everyone is a prostitute.
Muzvari Sari Nyakanyaka, vanorwira kodzero dzevanorarama neurema, vanoti zvinhu zvinofanirwa kushanduka munyika munyaya dzezvematongerwo enyika kuti zveupfumi zvigadzikane. Izvo zvinozoita kuti madzimai awane zvinovapa pundutso muupenyu kuti vararamise mhuri dzavo. Muzvari Nyakanyaka vanoti zvechipfambi zviri kuita madzimai aya zvinokonzera mamwe matambudziko akaita sekubata HIV zvinozoisa upenyu hwavo panjodzi. Madzimai anoita zvechipfambi aya vanonyanya kuda kunofarana namutyairi vemotokari dzinotakura zvinorema vanenge vakamirira kufambiswa kwemapepa avo emotokari kuti vapinde kana kubuda munyika. Vanoti vanoshanda masikati pamwe nemanheru apo vanowana mari inodarika madhora makumi maviri pazuva. Ndakamirira Studio 7 pachirundu, ndini Arthur Chigoriwa.